Dono remani kalendiri nevamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete vamwe vose vari vezanupf vatatu ava vanoti vaprosper musiyame vemusika wanhu kuchipinge vati vasarwaka mutasa central navainocent gonese vemutare central kunyange hazvo zvakamira zvakadai vazhinji vane chimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu remanicaland asi izvi zvakashanduka muna 2013 zanupf ichitora zvigaro zvakawanda kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakadiridzirwa zvakanyanya dunhu remanicaland rine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru musarudzo dza2013 vanhu 258,026 vakavhotera varobert mugabe musarudzo yemutungamiriri wenyika uku 180,552 vakavhoterawo morgan tsvangirai 13,433 vakavhotera vawelshman ncube mumwe wevechidiki mudunhu remanicaland uyo anogara gold springs vanicolas matimati vanoti vachavhotera mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba
izvinezvi gore ino rinonatso zviri 2018 chamisa muofisi mutaura tiri kuvaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 chamisa muofisi kuzikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanhu vakamubvara ka watani chinduruani chakanyanyisa mabhizinesi
vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofa nzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa
vafanhu vachadi madhara madhara akatanga kutonga 1980 izvizvi tamuna 2018 like myself ndakazvarwa 1980 ndaingoziva mugabe ndiyeye izvozvi tinaana mutsvangwa ndivavo saka generation yedu iyoyi yakuda fanhadika at least tikamboonawo aiti change inoshamisa but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika
mumwe mugari wekuhonde valley vaedhika chikoti vanoti zvinovashandisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudyandigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro vachikoti vanoti havazi kuzovhotera vakweguri musarudzo
amesivo7amaticha etisi dzinozviritaya munhu ane 70s ndipo dotanga kuita president izvozvizvi ozopedza temu yake ane 8 years ane manew ideas yaanotipa api acho hapana
nhengo yesangano revarume rinorwira kupedza mhirizhonga mudzimba remen as partners vajames mudenda vanoti pakasava nemhirizhonga kana kushidzirana musarudzo dzegore rino vanoona mdc alliance ichikunda zvine mutsindo mutungamiri webato rethe african democrats vamako machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichavapa mukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho vamachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo vakasununguka pasina zvinhengaidzo sezvaiitika kare
maopositieni aya ari kutanga tinge tichitodzidza hatimambozviita izvi hatimambokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena asiwo kudzidza kwedu hazvire kuti hapana zvatino pawo zvatinokwanisa kuita munyika zvakawanda tine maexperience tine rudzidzo asi tatisina mukanwa wekuti tingabetserawo nyika yedu sei
mugari wekushumanimani vagidheni masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi vamasimbe vanoti mutungamiriri wezanupf vaemarson mudambudzo munangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki
basically I think the age difference is the one which matters munyati inenge yatosiyana even brain wise ndichiti zvinenge zvatodi zvatosiyana because munyati yemunhu ane 75 years and above kana kuti ari kumasikisa if you look at the zanupf system kana kuti maminister bracket row is between 62 and 75 and the majority vari kuvhota vari 40 and below so how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years and just like if I say ukatarisa music for example ukatarisa music wapana hizi 20 to 30 years yani vanokuta kuti toda mapopopopopopopopo anizi but madara anokuta kuti toda lena zidembo toda system tafida anizi munyati that means zato siyana anizi basically what we should do that follows the trend yedu zvirumbo fambirana nezviri kudiwa nemajority ezibi anditi ndendo kuti tione kuti tikunanga kupa anditi because idea ndekupa dzamajority
mutungamiri weUnited Democratic Front vatuta gava vanoti vari kupinda musarudzo idzi vasina chigumbu sezvo vari kukwanisa kukambina pasina kuvhiringidzwa urongwa hwavo vagava vanoti sebato richiri kusimukira vanotarisira kuwanawo zvigaro zvakati kuti kunyange vasina bato ravanoti richakunda kunze kweravo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paZimbabwe Open University vaStellenbosch vanoti vanoona sarudzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki vaBosch vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa ZANUPF asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga asi murwiriwo nderusunguko uye vari nhengo yeZANUPF vaIvan Mbengo vanoti kubva kwakaita vaRobert Mugabe semutungamiriri wenyika kwakatosimbisa bato ravo zvakanyanya vaMbengo vanoti mamiriro ezvinhu aizenge akasiyana dai vaMugabe vakaramba vari panyanga dunhu remanikaland rakabudisa vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vakawanda vanosanganisira vachakabvu vanoti Yebe Chitepo Edgar Tekere Zororo Duri Ndavaningi Stole William Dangana Movin Mahachi Sekuru Rikaita Ngwena Abom Zorewa Vatsvangirai kuitiko vapenyu vanoti vaDidmas Mutasa Opa Muchinguri Irene Zindi Debbie Chimini nevamwe ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Damoyo.